Aiwa zvino zvinomira mushuro shunguru joy every day nhasiyeko wauya vari kuti tibude apta buda mumbata vakutara kutara kwacho vari kuuya vachiti tisuduruke saka kusudukawo yatinangana kwekuenda indorambodosungwa une ndakatumirwa magadi ndikasunga ndikanotaura nagoche chaiye ndakadoiswa simba itaurti ubve pano pa24 hours ndichavaenda kurova iniko goche chaiye muridzi ka 2 times ndichitaura nagoche muridzi chaiye saka kwekuenda chaiko handina ndakaberekerwa ipapo
chii chaiita kuti mubviswe papurazi
iyayo politics ndo iri kutibvisisa papurazi pa indaa ndiri candidate wemdct kansera pakutanga ndichibva pano nomination code ndakapisirwa dzimba dzangu nemasapota zvese zvanopera nechibage zvese zvakatsva
saka mhuri dziri kugara sei tinoona kuti mune muine vana vadiki muri kugara sei nekurarama nevana vadiki panze ipapo
tingogara navo vachishungurudzikawo kana kuchikora havasi kuenda vanongomukawo panze ipapo tongopfekera panze tongogezerawo panze ipapo saka mhuri dziri kushungurudzikawo kudonzi tv kutareko kwatiri futi dzimba dzacho ndisi takazviitira tega magezi tobva tatega iye hana rubatsiro rwaanotipa kana kukanzi kwafa munhu chaiko hapana kana kabhiji anotumidzira kana transport kunzi pafa munhu hapana rubatsiro rwaanotiitira
saka vanhu vangani vakasarawo vari papurazi pane vamwe vashandi vakasarapo here
vari kusarawo 1-1 vavanofungidzira kuti ndive pati yavo ndovari kusara
saka kudzingwa kwevanhu kuchiri kuenderera mberi here kana kuti mese makadzingwa nguva imwe chete
hakuri kuenderera mberi vanonge vane mapepa vanofamba vachiverenga kuti ndiwe mdc nekaruzivo kwavo saka zviri kuenderera mberi vachiinda dzimba to dzimba dzavanoziva kuti ndidze mdc
saka imi tingati mava makazvigarisa patsva here muri maresettled farmer
hatina kuzigarisa pasi tova ndi angosiyiwa tiri ipapo apo nevarungu vamwe vavazvarwawo nevazvara vana ipapo vakudosvikawo vanopedzawo zvikoro vari ipapo vati vane makore akawanda vari ipapo
saka mune matanho amuri kutora here kana kuti muchaita sei
matanho tiri kutora tingoramba kutichizivisawo vamwe vakuru vedu vomusangano hatikwanisi kubva ipandova tiri kuzivisa kuti vangawanavo here matanho avangatibatsira nawo kana tikaonawo matende togona kungogarawo tiri ipapo
saka imi kugara kwamava makaita papurazi manga muchishandira vagochi here
taivashandira vagochi asi havabhadhari
saka makazosvika pakusavashandira riini
tava nemakore akatowana tisingavashandiri tichingoitawo zvekuenda kune vamwe kumaricho kwete tichingobudawo tichienda
ivo vachikuregai makagara papurazi pavo
ivo vava kunotorawo vashandi kumaruzevha kwakuna namadziva une kumwe nemota dzavanotumira mota vachinotora vashandi vavo vanopa chibage havavapi mari vanovapawo chibage nefetilize saka isusu tichidawo mari dzevana vechikoro saka vanotora vanoda zvekushandira chibage nefetilize.